kuya kukanganisa kuya kuno zvekare ndokunonzi kufumuka kwevanhu vakuru vasingazvizivi kuti vanomirira chii. War Veterans Executive National War Veterans yakasarudzwa haisi kuenda ikoko nechikonzero chokuti avo vari kuti vari kuita musangano wacho extraordinary generally or whatever kana kuti congress kana kuti meeting havana vanhu vavanomiririra. Vanozviti maelders. Kumaelders ikoko hakusi kuchechi, kuhondo, kumauto, hakuna chechi kuti uyo is a soldier kana kuti muuto uyo anonzi muelder. Hatina izvozvo. Saka ava vari kungoitawo zvavo ikokoko, hazvina mhosva ngavaite. Asi mao veterans chaivo vanotevedzera bumbiro romutemo weconstitution yeo veterans vane matemo kuti vanosvika pakati vachigadzirira kuti vaende kucongress. Saka ava vari kungozvimirira voga, hapana vanhu varo. Vatora zvavo vanhu vavo nhunza tunza dzavo kuti vagoti ah tasarudza utungamiriri hutswa. Saka hakuna zvakadaro.
Musangano iwoyo ukabudirira kuitwa mungaona here pachizoita makakatanwa, nekuti tinonzwawo kuti executive iripo iye zvino iri kurambawo kuti haisi kusiya chigaro.
Executive iriko iye zvino yakanaka kuti haisi chigaro, nekuti hazvina kubva kuma 10 provinces kuti vaende kucongress. Zvabva kuvanhuwo zvavo vane musoro yavo inodziya nokuda kuti hatikozijabulani from zipraketers. Saka vanhu ivava vakazvimirira ikokoko. Apa vari kuda kukonzeresa upatsu upatsu hwezvidimbu nezvidimbu zvemao veterans. Tikanyatsotarisisa pasi rese kana kuti muAfrica hakuna mao veterans akangodambukana dambukana senyika yedu ino.
Tinoona kuti ivo vakarwa hondo ava vari kubuda vachitaura kuti havachada kuti varugare gumbo vange vari mutauriri webato reZANU-PF.
Kungotaura kwemaroto, gumbo ndispokesperson weZANU-PF at party level. Hazvigoni kuti gumbo isusu anamukanda tomhanya toti yanga achibva paya zvataura hatizvidi. Isu vanani.